International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musuwe muvhuro gunyana 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura kuti vana vaende kuchikoro. Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura mabhizimusi. Asi tadzidza kuti tinofanira kuita inonzi social distancing, saka tinofanira kuramba tichiita. Tadzidza kuti tinofanira kupfeka mamaski edu.
Zimbabwe neSouth Africa dzovhura mamwe mabhizimusi mushure mekukurudzira kuti vanhu vambogara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kweCovid-19.
Kuti tiwane kugarisana zvakanaka, kuti tiwane rugare muZimbabwe, vanhu vanofanira kutaudzana. Nyaya dzekuti kune vamwe vanonzi mazanu PF, vamwe vachinzi maMDC, ndopane nyaya dzedu papo. Munhu muZimbabwe nemuZimbabwe.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose. Varairidzi vakawanda venhabvu vanoti vakagadzirira kutanga kwemwaka mutsva. Indwe mimwe misore na uzedu zanasi chuya kwa muri ichibwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. South Africa inova nyika inevano wakawandisa wabatwa nekufa nechirwere cha COVID-19. Nasi ya nyewe nutsa urongwa wekuti vanhu vagare mudzimba kurwisa COVID-19 ichienda pa level 1. Vanhu vave kubvumidzwa kuungana vakawanda asi vari zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa vadarika zviuru mazana matanhatu ane makumi matanhatu nechimwe kana kuti 661,000. Zimbabwe iri kunyevenutsawo urongwa uhu ichiti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kuderera. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu angafa nechirwere chaCovid-19 munyika, zvichireva kuti mukati memazuva manomwe kwafa munhu mumwe chete uyo akashaya nemugovera kuvulawayo. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevashanu kana kuti 225. Nezuro vanhu gumi nemumwe vakabatwa vaine chirwere ichi munyika yose, uye vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevatatu kana kuti 7683. Asi vamwe vanhu gumi vakapora nezuro, zvichireva kuti vapora vose vave zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevana kana kuti 5924. Vanhu vari kurwara vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevana kana kuti 1534. Mukuzeya nezvenyaya yekunyevenutswa kwekufamba kwevanhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka.
Nhau yeCovid payakatanga takanga tisingazive zvakawanda, saka panga paine kumwe kupanika kwataita, kumhanya tichiita zvimwe zvinhu zvanga zvisina ruzivo, nokuti changa chiri chirwere chitsva. Zvino manje chirwere ichi tagara nacho tatone more than 6 months tiri muCovid. Zvaakureva kuti taona kuti kuvharira vanhu zvinokanganisa mabhizimusi, ikonomi inodonha. Taona kuti vana vasingaende kuchikoro, vana vaakutotanga kutorwara nechirwere chepfungwa, vana havachakwanisi kurara, vana vaakuita mapanic, vana vari kuita depression, vana vari ku wana zvakawanda zvakutovhiringidza chikoro chavo wana takutovauraya upenyu hwavo mangwana.
Saka poitwa sei apa Dr. Chireka?
Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura kuti vana vaende kuchikoro. Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura mabhizimusi. Asi tadzidza kuti tinofanira kuita inonzi social distancing, saka tinofanira kuramba tichiita. Tadzidza kuti tinofanira kupfeka mamaski edu, tinofanira kunge tichiya maska. Tadzidza kuti tinofanira kugeza maoko edu, zvese utsanana uyu tinofanira kunge tichiuita. Asi chandiri kuona chiri kunetsa ndechekuti vanhu takuita chijairira nechirwere ichi.
Zvino poitwa sei ipapo?
Tinofanira kusavarairwa. Tinofanira kuti tirambe takarinda. Takarinda tichitarisa kuti chirwere chiri kufamba sei. Mabhizimusi ngaavhurwe. Vana ngaavhurwe chikoro. Asi ngatirambei tichitesta, ngatirambei tichipreventa, ngatirambei tichipfeka mamasiki edu. Ndo zvandinokwanisa kutaura kune vanhu kuti aiwa, tatone mafambiro atakutoita, tatone magariro atakutoita, takunofanira kutogarisana necovid iyi.
Munorevei kana muchiti takufanira kugarisana necovid iyi?
Kugarisana necovid iyi kuti kukwanisa kuinzwisisa kuti inopararira sei, torega kuvarairwa. Zvekuti tiite mapuresha tichipinda mumabhazi tichizadza mabhazi ngazvipere izvozvo, nokuti tinotapurirana chirwere ichi. Tinofanira kunge tichiexercisa social distance yedu, tinofanira kunge tichipfeka mamaski edu. Izvo ndaona vanhu vese varegera kupfeka mamaski, zvinova zvinhu zvakashata. Ngatiregei kuvarairwa, tinozochema, tinozodemba mangwana.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Brighton Chireka vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matatu nematatu ane mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nechimwe nemumwe kana kuti 33,951. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete kana kuti 1 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matatu neimwe kana kuti 31 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vave kusvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nechimwe kana kuti 961,000. Vapora vave kuda kusvika mamiriyoni makumi maviri neimwe kana kuti 21 million. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira runyararo pasi rose kana kuti International Day of Peace. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 Gunyana gore roga roga paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo vanhu vakabatana. Pazuva ranhasi panokurudzirwa kuti vanhu vose vari kurwisana vambomira. Masangano akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights atumira mashoko kuvatori venhau achiti muZimbabwe zvichiri kunetsa kuunza runyararo nekuti vanhu vachiri kumbonyikidzwa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakurudzirawo hurumende kuti ibvise mauto mapazi ehurumende. Asi hurumende inoti munyika mune runyararo vanopikisa ndo vari kutokonzera kusagadzikana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, imwe nhengo yeNational Transitional Justice Working Group rinova sangano rakazvimiririra rinokurudzira runyararo, Reverend Ray Motsi vati zuva ranhasi riri kupemberwa munyika musina runyararo.
Kuti tiwane kugarisana zvakanaka, kuti tiwane rugare muZimbabwe, vanhu vanofanira kutaudzana. Nyaya dzokuti kune vamwe vanonzi maZANU PF, vamwe vachinzi maMDC, ndopane nyaya dzedu ipapo. Munhu muZimbabwe nemuZimbabwe haadhifaniwe nepolitical party yaanoteerera kana kuti yaakarejista. Dai tikaonana ndokubatana sevanhu nekukudzawo munhu kuti munhu hazvina basa kuti akaita sei uye zvindiani anotaura chirudzii. Ndopa ni nyaya dredipa. Pachumbido ndu polarization.
Mukuru we Zimbabwe Divine Destiny, Bishop Anzeli Momagaya, vano tuwo zwara nasa arisisina chiremera. Vamagaya vati kuti nyika ite rugare, shaka kosha kuti kodzero dzeve rushinji zireme kezwe.
Chokutanga, chokuti nyaya dzema liberties, kana kuti civil liberties. Kukodzero dzevano dzokuita zvavanofanira kuita. Vanhu vane kodzero yekubilonga kumapato avo. Then pane vanhu vakakanganisirwa vanofanirwa kuti nyaya yacho itonongorwe muzvokwadi. Atigoni kuva nerugare kana tisati tave neyatinoti muchirungu justice kana kuti enzaniso. Pane vanhu vakakanganisirana voregererana, asi kuregererana kwacho kunouya nokuti akatadzira ngaataure kuti ndakakanganisa pakati ndinoda kuregererwa. Tikaita saizvozvo vanhu vanoita kuti tive nerugare.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vaudza Studio 7 kuti kune zvinhu zvakaitika munyika zvakarwadzisa vamwe, uye zvisati zvataurwa nezvazvo, zvinoita kuti kushaye rugare munyika, sezvo vamwe vachigununa.
Takatarisa kwatiri kubva senyika, tine nguva zhinji dzakaitika kupokana nekurwisana. Takatarisa nguva dzakaita segukura hundi, nguva dzeland reform, ma-election related violence, akaitika munguva dzakawanda wanda pataiita sarudzo. Pamwe chete ne atingati ma-extrajudicial killings, atakaona mumakore apfuura. Pane dzimwe nguva, hurumende chaiyo haina kunge ichibvuma kuti pane zvinhu zvisina kufanira zvakaitika kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona zvekare kutya kunoita vana vemuZimbabwe kutaura kana kuita zvinhu zvingangove zvisingafarirwe nehurumende. Handiwo mamiriro akaita runyararo. Kana tichiona zvinhu zvakadaro vana vemuZimbabwe vachitya, zvinoragidza kuti hapana runyararo.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vanga vari mumusangano nguva yatavafonera vakati tivanyorere mubvunzo, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi vachitaura nechishanu pamusangano webato ravo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati munyika muna matambudziko ose anotaurwa nevanopikisa. Mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo South Africa iri kuti muZimbabwe mune matambudziko, uye yakagadzirira kubatsira Zimbabwe semutongi gava. Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi, vanotiwo munyika mune runyararo.
ZANPF zebato rinotungamira mhuri yeZimbabwe nenyika yeZimbabwe rinocherechedza zuva rino rakaita sanhasi rinova zuva reInternational Day of Peace, apo tinotenderera runyararo kunyanya-nyanya runyararo kuno munyika. Takatarisanazve nokuti nyika yedu yeZimbabwe ine vatungamiriri vanokurudzira runyararo. VaMunangagwa vanogara vachitaura siku nesikati kuti nyika yedu nevose vanoita zvematongerwo enyika nevakazvimirira voga nevemachechi nevanhuwo zvavo. Aiwa, ngatiremekedzei runyararo rwemunyika rwemedu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 kHz pashortwave.
Sangano rinobatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations nhasi riri kuita musangano mukuru kwazvo senzira yekucherechedza makore makumi manomwe nemashanu raumbwa muna 1945 senzira yekushandura zvinhu kuburikidza nerunyararo kana kuti 75 years. Musangano mukuru uyu uri kuitwa pachishandiswa madande mutande sezvo gore rino pasina kuungana sezvagara zvichiitwa makore ose adarika nekuda kwechirwere checoronavirus. Musangano wevatungamiri wenyika uri kutarisirwa kutanga mangwana vachishandisawo madande mutande. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura nemusi wechina svondo rino vaine kurudziro yekuti sangano reUnited Nations ritore matanho ekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe uye kuti nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi dzirangwe. Mhemberero dzekucherechedza makore makumi manomwe nemashanu idzi dziri kuitwa pasi pedingindira rinoti remangwana ratinoda, United Nations yatinoda, kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe, kana kuti the future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou, pamwewo nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana, ava nenhare mbozha yanga ichirira asi isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanoona sangano iri sekunge riri kuita zvarakaumbirwa, kunyange hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa kuti sangano iri rifambe sezvinotarisirwa nenyika dzose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Dai chokwadi nokuti takatanga kunzwawo kuchinzi chipa taiverenga nhoroondo yenyika, Treaty of Versailles, ndopakatanga gungano renyika dzese, United Nations ndopera yazvarwa. Saka sekuona kwangu inini chinhu chakanaka kuti pane sangano rinobatanidza nyika dzese, kuitira kuti aya anonzi international standards, kuda ihondo, kuda isarudzo, kuda nezveutano, kuda nezvemachengeterwo enharaunda environment, gazi ichizvitedza mitemo inobva kusangano rimwe chete. Chinhu chakanaka, tinofarawo nekuti tine sangano riri munyika rinotarisisa nhoroondo nemafambiro ekugarisana kwakanaka kwenyika.
Tinoonawo dzimwe nyika diki dziri musangano reUnited Nations dzichichemawo kuti hadzisi kunyatsobatsirwa nesangano iri. Zvii zvamungataurawo?
Chokwadi chekuti chekutanga mukoma, kana kune sangano rinobhadharwa mari membership fees, kana imimi musiri mimi munobhadhara mari yakawanda muchingogara muchingokumbira, ndofunga izvi renyu denge riri diki. Saka tisati tatanga kupopota kuti nyika diki hadzina kumirira hadzimiririrwe musecurity council, mavhoti edu hanyatsomirira zvakanaka, ngatitarise kuti koisisi tiri kupisa here mari. Saka ndozvinenu tichinge riri diki. Asi chokwadi ndechekutiwo pane dzimwe nyika dzinewanawo mapepa. Tinoona kuti nyange United Nations ikatora resolution inotarisana negaza province kuisraeri kana kuti Jerusalem inonyatsoteererwa, nekuti pane nyika hombe vane maveto powers. Apo ndinoumirana navo, ngapagadziriswe.
Vamunangagwa vari kutarisirwawo kutaura nemusi wechina kuunga ikoku. Zvii zvatingatarisira?
Vachatanga vachiti masanctions ngaabviswe. Masanctions eUnited Nations angari muzimbabwe aya akarohwa Smith Murutisha. Tadisingatauri nezvo, taiti takatogadzisa nyika kudhara. Saka ndinoziva kuti vanga vachitaura vachataura nezvo masanctions.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri mugungano reEuropean Union vasangana nhasi nemutungamiri webato guru rinopikisa muBelarus, vaSvetlana Tikhanovskaya muBrussels, kune muzvinda wesangano iri kuti vazive zvirango zviri kuda kutemerwa vamwe vatungamiri veBelarus vanogona kusanganisira mutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko. VaLukashenko nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu vemunyika iyi vakatanga kuratidzira musi wa9 Nyamavhuvhu, uyo vaLukashenko vakanzi vakunda musarudzo. Imwe kambani huru yemuAmerica yeWalmart inoti ine urongwa hwekuderedza kusvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti carbon emission panosvika gore ra2040. Kambani iyi inoti panosvika gore iri inenge yabvisa zvinhu zvose zvingakanganisa mamiriro ekunze kana kuti carbon emissions. Inoti inenge yoshandisa motokari dzinoshandisa magetsi chete, uye kusima miti nekuchengetedza nyaya nyanza nezvimwe. Vanopikisa havari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muIvory Coast vari kukurudzira vanhu kuti varatidzire mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaAlassane Ouattara vazivisa kuti vanoda kukwikwidza kechitatu. Munyika iyi hamuna kugadzikana kubva mwedzi wapera apo mutungamiri wenyika iyi akatyora chidzidzo chake chekuti haizokwikwidze zvakare. Vanopikisa vanoti ari kutyora bumbiro remutemo uye vanhu vanodarika 12 vafa vachiratidzira kusvika pari zvino. Dambudziko rechirwere cheropa risina utano hwakanaka riri kuvhiringa upenyu hwevanhu vakawanda vasingazive kuti vane chirwere cheanemia. Mutoro wedu wenhau dzeutano Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Anemia chirwere chisingataurwi nezvacho nguva zhinji, asi chirwere ichi chiri kuvhiringa utano neupenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mumwe wevanhu ane chirwere ichi amai Mercy Jonas Chinganga vanoti vakashamiswa pavakaudzwa kuti chirwere chavo cheanemia chakanga chakomba zvokuti vaifanirwa kuendeswa kuchipatara zvechimbi chimbi semunhu aive asina mari. Amai Chinganga vanoti vakazowana mumwe chiremba asingabhadharise mari yakawanda, uyo akavabata tsira mushure mekunge aongorora ropa ravo.
Chakaita zvindende kwachiremba ndakanga ndichinzwa kuneta, ndikangotsaka basa kadikidiki kana kungofamba a short distance ndaenzwa kuneta hanayangu ichirova zvisingaiti. Ndipo ndakaenda kudzidza extension. Ndasvika mushuremba andiona akandiudza kuti madza mafungiro angu nemaonero angu ezvandiri kuita pano hamuna ropa. Asi kuti tinyatsoziva kuti hamuna ropa ndoda kukuita inonzi full blood count.
Amai Chinganga vanoti vakaudzwa kuti utano hwavo hwaiva husisina kumira zvakanaka zvokuti vaitofanirwa kupuhwa mubhedha kuchipatara kuti vatutsirwe ropa, asi zvipatara zvehurumende hazvisi kushanda semakare kubudikidza necovid-19. Amai Chinganga vanoti kubva pavakatanga kunwa mishonga yavakanyorerwa nachiremba vave kunzwa zviri nani, asi dambudziko riripo nderekuti zvimwe zvinhu zvavanofanirwa kudya zvinowedzera ropa nekukurumidza zvinodhura. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Fatiri Panyanga vanoti chirwere cheanemia icho chinokonzera kushomeka kweropa chinokonzerwa nezvinhu zvakawanda, nokudaro panotofanirwa kuvhenekwa zvakanyanyisa kuti vaone kuti chii chaizvo chiri kuvhiringa ropa muviri wemunhu.
Chirwere cheanemia tinoti kunge ropa remunhu rakadzikira. Ropa rinotarisirwa kunge richigara riri between 12 and 16 ndo normal range yeropa. Rikanga rakuenda below 12 toti munhu ane anemia. Yes, zvinotisiyanei varume nevakadzi. Kuvarume tekutarisirwa rigarira above 14. Hakusi kuti tikaona kuti une anemia toti hatapedza neyo tada kuchikurapa. Tikawana kuti ropa rako rakadzikira toda kutsvaga kuti chii chiri kukonzeresa kuti ropa ridzikire. Icho chikonzereso chekudzikira kweropa ndo chatinoda kurapa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti munhu ane chirwere ichi kucheneruka kwemaziso, rurimi nemukati memaoko.
Ndinotarisa maoko emunhu anenge aita anemia anenge akachenuruka yatinoti pala. Tukatarisa rurimi zvakare runochenuruka yatinoti central pala, uye maziso futi anoita inonzi conjunctival pala anenge akachenuruka zvakare. Ukaona kuchenuruka maoko, marurimi nemaziso zvitaura kuti anemia yadi yawanda. Kana yazonyanyisisa makumbo anotanga kuzvimba, ayo amasigns ekuti munhu akupinda muheart failure. Zvatinokurudzira vanhu vari kumamisha nyangwe vari kumadhorobha ndechekuti vanhu ngavadye chikafu chinovaka muviri.
Dr. Chiripanyanga vanoti chimwe chinoratidza zvakare kuti munhu ari kupererwa neropa ihana inorova zvakanyanyisa kana wafamba zvinhanho zvishoma, uye nekugara munhu akaneta.
Chekutanga unotanga kumboneta padiki padiki, ukangoti fambe kadistance kadiki waneta kuda kuzorora, kukwira masteps waneta kuda kuzorora. Unokwanisa zvakare kutanga kuti hana yako yakurova, hauna kuvhunduka, hauna kumbomhanya, hauna chaumboita. Hana yakurova zvakanyanya tinoti mapalpitations, isaine kuti mwoyo wakuremerwa. Utrya kupamba nesimba, kupamba zviri fast kuti ropa ritendere mumuviri, but unenge wakutoremerwa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvinhu zvinonyanya kusveta ropa mumuviri zvinosanganisira vakadzi vanorasikirwa neropa rakawandisa panguva yavo yokutevera, nezvimwe zvirwere zvinenge HIV AIDS nechirwere cherurindi.
Madzimai vanoteera mwedzi wega wega vachienda kumaperiods avo, izvo zvinoita kuti ropa ripote richipera mumuviri. Saka anhu anokwanisa kubleeda mumagums kana mumajoin, especially mumabvumu, zvokonza kuti ropa riite shoma zvakare. HIV inokwanisa kudzikisa kuti munhu aite anemia ropa rake ridzikire. TB inokwanisa kukonzeresa kuti ropa remunhu ridzikire yatinoti anemia. Unokwanisa kubleeda pasi peskin, pasi peganda, unokwanisa kubleeda magums, unokwanisa kubleeda kana mudumbu chaimo. zvisingaoneke. Iwaye ndoma makozisi anokonzeresa anemia.
Tamudavano vanoti vanhu vanofanirwa kuvhenekwa ropa ravo kuzvipatara nemakiriniki nguva nenguva vachitwa inonzi full blood count iyo inovheneka mamiriro eutano hwemunhu muropa iroro. Ongororo yakaitwa nebazi reutano mugore 2017 yakaratidza kuti chirwere ichi chinonyanya kubata vana vadiki nemadzimai akazvitakura anenge asingadye zvakanyanya chikafu chinovaka muviri. Imwe ongororo yakaitwa neWorld Bank muna 2016 inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana zvemadzimai akazvitakura aive nechirwere cheanemia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Zambisi.
Munhau dzemitambo. Vamwe varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varayiridzi vakawanda vanoti gadziriro yemwaka uno haina kumira pakambomiswa mitambo nehurumende, asi kuti yakaenderera mberi vachitevedza mitemo yaive yadzikwa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Murayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti vakaita gadziriro yavo kare, achiwedzera kuti iye nevatambi vake vakangomirira kuratidza veruzhinji zvavakapakata mwaka uno.
Itarisiro yedu sechikwata cheTriangle United Football Club kuti mitambo ikanzi ichienderera mberi titambewo zvakanaka. Tinoshuvira kufadza vatsigiri vedu pamiswa mitambo. Tanga tatogadzirira tatora vatambi vataitarisira kuti vanokwanisa kumiririra chikwata chedu, tikaita kurumbira. Saka vatambi ivavo vazhinji tichinavo.
Murayiridzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero zuva kana nguva kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe.
Gadziriro dziripo kunyange zvazvo tiri kuita gadziriro idzi tiri kwakasiyana siyana. Sevanhu vemutambo wenhabvu tikanzi titange hatingatadzi.
Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa muna mbudzi gore rapera ikazomiswa nehurumende muna kurume, apo yaifanira kudzoka kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi hurumende nevezifa ava vakabvumirana kuti mitambo idzoke kana zifa ikakwanisa chete kubuda neurongwa hwemitambo hunofadza hurumende yacho uyezve hunodzivirira kupararira kweCOVID-19. Izvi zviri kufadza aimbotambira Dynamos neMawarriors Stanley Chirambadare, uyo anoti mitambo iyi ichabatsira Zimbabwe kusarudza chikwata chenyika chemakundano eChan ayo achaitwa munandira.
Mvura tinofanira kutadzoka. Mvura tinotamba iri kana tichitamba tinenge tichitamba tichitarisira kuti kana tasvika kumberi uko tinenge tichizotamba nedzimwe nyika dziri kunzoka. Saka nangu dzimwe nyika dzakatanga kutamba kare, isusu takangoti vava petinozosangana nadzo tinodyiwa zvachose.
Murayiridzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti havaasi kumbotarisa zvezororo yakareba yeCOVID-19 yanga iripo, asi kumitambo yavari kutarisira kutanga chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye kunetsana kwave kuitika pazita rekuti MDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kumpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele, kwasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924.
Ngelanga lokuvulwa kwezikolo mhlaka 28 asisoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiyiholayo kayenelisi ukubana isystem isebenzini.
Ababalisi bathi abasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengalamali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu.
International Day of Peace is actually a moment yokuthi to repurpose ourselves njengabantu to build a common ground consensus ukuthi linjani ilizwe esifungulakha.
EleZimbabwe nemanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele, kwasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,407,680 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,951. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 31,104,646 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 961,459, kubika abekolitshini le-John Hopkins University. Ababalisi bathi abasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengelamali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Okulakho ukuphazamisa ukubhalwa kwemihloliso yalonyaka eZimsek, uAlbert Ncube sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bathi sebephenduka abayanga ngenxa yeholo labo eliphansi elingavumiyo ukuthi bagade amabhasi babuyele ezikolo ngeviki ezayo ngoba bezimoto sebebhatalisa ngemali yakwamanye amazwe. Kungakho bathi kabasoze babuyele emsebenzini ngaphandle kokuthi baholiswe amakhulu amahlanu lamajumi amabili amadola emelika $520 ngenyanga. Umnumzana Tapson Nganono Spanda ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uthi baphumele isinqumo sokungahambi ezikolo emhlanganweni abaqhube ngensonto.
Ngelanga lokuvulwa kwezikolo mhlaka 28 asisoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiholayo kayenelisi ukubana isystem isebenzini ibuye futhi ivume ukubana siziphilise sikhona ngalo. Uhulumende simazisile uyakwazi, yikho ke kuqakathekile ukubana izwile abekwazi naye ukuthi ngalolu suku angazihluphi angazikhathazi ngokuhambisa abantwana ezikolo ngoba ababalisi baza kuba bengekho.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ongumzali uthi bona kabasakwazi ke ukuthi balungiselele na ukuvula kwezikolo loba hathi. Kuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise udaba lweholo lababalisi.
Ngabe uhulumende uyalungisela ababalisi izikolo zivulwe mhlaka 28 bahambe esikolo? Silukhangele yebuhlupho lwe-COVID oluke lwabamisa, kodwa phela ngemva kwesikhathi sonke lesikuthi naye uhulumende uzamile ukulungiselela lazi ethesithi kazivulwe, laba ababalisi besuthisekile bayefundisa ngothando langesaneke.
Unobhala kukomishini yezisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission umnumzana Simon Masanga ubengasabela ucingo lwakhe lapho sifuna ukuzwa abakwenzayo ngodaba lweholo lwababalisi. Obona ngokukhithwa kwembiko ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro uthi njengogatsha lwezemfundo Uweholo lababalisi ungaphezu kwamandla abo, kodwa baza kuqhubekela phambili bekhulumisana lababalisi kanye lomkhathi wabo ukuze inhlala kahle yabo ithuthuke. Lalo bagatsha lweZimbabwe National Statistics Agency Zimstat lusidimule abantu abayisithupha ifuna inkulungwane ezedlule ezilithumi lasikhombisa $17,200 ukuze phile kakuhle kwenyanga. Ababalisi bona bahola inkulungwane ezine zamadola weZimbabwe $4,000 kuphela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
EleZimbabwe limanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Ingcwethi ezicubungula ezokuthula zisithi kumele ezombusazwe ziphathwe ngonanzelelo olukhulu. Abantu bafunde ukuphilisana lanxa belembono ehlukileyo ukuze ukwehlukana kwabo kungabangeli udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le-International Day of Peace labekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka ka-1981 ngenhloso yokukhuthaza amazwe omhlaba wonke ukuba aqakathekise ukulondoloza ukuthula njalo basebenzise indlela ezingenadlakela ukulungisa okungabe kuhlupha. Ingcishi zithi izehlakalo ezithe zenzakala kusukela eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse ezifana neGugurawundi okwahle waqala ngokubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga ukuba ilizwe lipholiswe kunhlungu zonke eselithe labhekana nazo andubana kutholakale isisombululo sokuqeda zonke ingxaki. Umnumzana Mofa Dube oyisifundisi se-PhD kundaba zokuthula kwenye ikolishi yeZimbabwe uthi kumele uhulumende akhokhele kumizamo yokuthi kube lokuthula elizweni, kube lokuxoxisana kukaZulu kungeladlakela.
International Day of Peace is actually a moment yokuthi is to repurpose ourselves njengabantu to build the common ground consensus ukuthi linjani ilizwe esifungulakha. Kungakhathelekile ukuthi umncane, umdala, ungowesilisa, ungumama, umhlophe, umnyama, singasebenza njani sonke ukwenzela ukuthi siyakhe ilizwe lethu.
Umnumzana Dizen Bajila oyingcitshi ecubungula ezombusazwe uthi kudingakala ukuba umuntu wonke waseZimbabwe abe le ndima ayidlalayo ukulondoloza ukuthula uqalisela ezigabeni.
Okokuqala, ungakhangela indlela okwabiwa ngayo ukudla lezinye zezinto ezidingwa ngabantu abasendlaleni ezigoqela ukungancedisa ekulimeni. Indlela okwabiwa ngayo lezi zinto idala ingxabangxoza. Kuyadingeka ukuthi ngosuku lwe-International Day of Peace abantu ke sinakane ukuthi singancedisana njani.
Lokhu kusekelwe unobhala wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Alistair Funye.
Kuqakathekile ukubana sikhangeleke kwelethu eleZimbabwe ukuba ukuthula kuyinto esingakayitholi sinsathola uzibuse. Siyabona kwelo budlwangudlwangu.
Kodwa umsekeli wabatsha ubona ngendaba zokuhanjiswa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi udubo liselizweni ngabe bandla eliphikisayo abalisana lohulumende sikhathi sonke.
Suka kuhluphe nxa sikhangela kwezombangazwe ikakhulu sikhangela uhlangothi lalabo abaphikisayo. Uthola abanye befisela iZimbabwe okubi ukuthi iZimbabwe isingahlupheka kakhulu kakhulukazi ukuze abantu bakhona bavungame basukume balwe lohulumende. Kodwa konke khonokho awungeke kwenzeka ngoba abantu beZimbabwe abantu abathanda ukuthula. Esikufisayo nje ukuthi sonke sidonse kanye kanye njengamaZimbabweans.
Ngo-2000 kwaba lohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olungaphathwanga kuhle abamhlophe bahlukunyezwa bethathelwa impahla namapulazi abo bengahlawulwa. Ngo-2002 ukhetho lwachiya abasekela ibandla eliphikisayo le-MDC betshayiwe abanye befile kudlakela lwezombusazwe. Ukuthi ngo-2006 kwaba lolunye njalo uhlelo olwaphazamisa impilo zabantu olokudilizelwa izindlu ezazingabhaliswanga olwe-Operation Murambatswina. Ngonhlangu lo-2008 kwaba lokhetho olwaba lodlakela olwedlulisa amalawulo kwaba lokuphulwa kwelungelo loluntu okwethusayo umhlaba jikelele kwaze kwagcina kubunjwa uhulumende umanyano so ungenele umlamlankunzi bamazwe ahlukeneyo omhlaba. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres embikeni wakhe okunanzeleli langa uthi ilanga leli liza ngesikhathi umsebenzi wokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele uphanyaniswe ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus ngoba uhlasele umhlaba kungakhathalekile ukuba ngathuthukileyo loba afathuthukayo. Lo nyanga leli langa linanzwa phansi kwendimba ethi Shaping Peace Together, okutsho ukuba wonke umuntu lomlando wokubona ukuba indawo ahlala kiyo ilokuthula zikhathi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amankampani kahulumende awengcingo athi Net 1 le Tel 1 namhlanje anikeze ngokusemthethweni isibhedlela sempilo Central sakoBulawayo isipho somgodi wamanzi lesokulungisiswa kakutsha kohlangothi lapho kugcinwa khona abagulayo beselatshwa kuward B5 ekugqibeni umsebenzi wohlelo lwabo abalusungule ngenhloso yokuncedisa imizamo esibhedlela eyokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo koBulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela eka-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net 1 ne-Tel 1 phansi kohlelo lwabo ezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla empilo besi vula i-B5 ekade ilungiswa kuhle ipendwa irenovetwa ngabantu be-Tel 1 Net 1. Iwodi isinhle kakhulu yikho sithabile kuzayenza ukuthi into ezifakwe i-Tel 1 Net 1 balifake imbheda hayi ngu-30 balungisa konke babisa ingubo lama-sheet balungisa lama-toilet lama-floors bafaka ama-kitchen amahle kakhulu. Yikho ke sithabile lapha kuzanceda ukuvikela umkhuhlane we-COVID nokuthutha abantu ngoba babisile imtshina enjengama-monitor khonapho. Siyabonga kakhulu.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo umgodi wamanzi wagejwayo le ward eyalungiswa ukuthiwa i-B5 yafakwa imitshina lezi nsuku yezempilakahle ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwekhwapha lethu i-Tel 1 le-Net 1 njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngu-president umongameli welizwe ubaba u-ED Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale ngoba i-COVID ayisingenile phakathi kwabantu sokudingeka ukuthi kube le ndlela zokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esenziwe i-Tel 1 le-Net 1 bekhokhelwa yi-Ministry of ICT ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo bencediswa njalo lomama u-Fertility owadinga ezinye impahla ezancedisayo. Basuka khonapho baya e-Beatrice Infectious Hospital bayagebha umgodi sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho ke hayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonye kakhulu isipho samankampani encingo i-Net 1 le-Tel 1 lesi becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqalisa kusasa njalo eleZimbabwe libikwa lizagcizelela kulo mbuthano ukuthi lifuna izijeziso zenotho elazithiswa ngamazwe aphetsheya zethulwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa labakhokheli bamanye amazwe omhlaba bakhangelelwe ukwethula imbiko yabo kulombuthano besebenzisa omabonakude njengoba kungasoze kuhlanganwe mathupha ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzo, ubikwa esithi okunye okuzahlafunwa kulomhlangano kugoqela okuphathelane legcikwane le-COVID-19 kanye lokuthuthukiswa kwenhlelo zabesifazana labantwana. Ukuze sihlaziye ukuthi umanyano United Nations ulamandla anganani kudaba lwezijeziso zenotho lokunye, sixoxa lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Esikubonayo ukuthi izijeziso zenotho kusukela iminyaka kubo-2000 kuze kube manje, ilizwe laseZimbabwe lilokhu likhuluma ngokuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa siyazi ukuthi United Nations ayikaze ingenelele kulolu daba ngaphandle kokuthi bakhulume ukuthi ilizwe laseZimbabwe kufanele liyekele ukuhlukumeza abantu ngokwamalungelo abantu. So siyazi ukuthi kona akula nto engayenziwa i-United Nations ukuthi zisuswe lezi jeziso abakhuluma ngazo, ngoba aso jeziso ezibhekene lelizwe laseZimbabwe ngokwebuzwe balo izijeziso eziqondane labantu abathile abahuquluza inotho betshontsha inotho behlukumeza abantu. So esikwaziyo ukuthi ngenxa yalokho ilizwe laseZimbabwe alizukukhulunywa ngalo ngokwezijeziso ku-United Nations. Kuzaba yinto nje umnankakho ozafika laphana akhulume ngakho, kodwa bona be-United Nations akula lapho abangangenelela khona. So kuzasala kulokhu kunjalo, isimo saseZimbabwe sizosala silokhu sinjalo, akula nto ezotshintsha.
Sesikhangela yena umongameli Emmerson Mnangagwa bamamukela njani abakhokheli bamanye amazwe, njalo nxa simqathanisa lomongameli Mugabe emhlanganweni efana lale?
OkukaMnangagwa ukungena kwakhe akuguqukanga lutho, yikho nje into ekhona. Kuyadanisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi wathi engena uMnangagwa wangena ngesithembiso sokuguqula izinto. Wangena sikwazi ukuthi khona ayi sasithi kubi kakhulu, angeza kube kube ukwedlula lokho. Kodwa siyazi ukuthi lapho sesikhona manje sokusedlula lokhuyana okwakukhona ngesikhathi kaMgabe. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa wehlulekile kakhulu ukungena ezicathulweni zikaMgabe. Ungene wayenza izinto zamoshakala kakhulu. Kuyamsinda okokubusa, kuyamsinda okokukhokhela. Ubonakala nje elahlekile nxa ephakathi kwabanye abakhokheli. Njalo kuyabonisa nje ukuthi yena ulaphana ngokuthanda umbuso, not ukuthi wena ufuna ukuthi abuse ngokwentando yenini. Ulaphana nje ezama ukuthi alungise okwakhe njengomnankakho kuphela.
Lowo umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula eZimbabwe ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke kumanyano wamabandla ezombusazwe NDC Alliance sokungasazwisiseki ukubana umanyano lo ubunjwa ngubani njalo ukhokhelwa ngubani. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Amazwi enduduzo lokhu etheleka emulini yomahluli womthethwandaba waphezulu kwelemelika owe-Supreme uJustice Ruth Bader Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo esemele minyaka engamashumiphose yathoba munomunye 87 ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umongameli Donald Trump ubikwa ekhangelelwe ukuhle azise ngacabanga ukumkhetha ukuba athathe isikhundla sakhe kuyona le iviki ukhetho lokudinga umongameli lungakwenziwa ngolwenzi. Iziphathamandla zikahulumende weLebotswana zibika ukubana ukufa kwamakhulu endlovu lelo lizwe lonyaka okwethuse abaningi ababona ngokulondolozwa kwezinyamazana zendle emhlabeni jikelele kubangelwe yikonakala kwamanzi ebeziwanatha. Umkokeli webandla eliphikisayo kweleBelarus kuthaza amazwe akumanyano we-European Union ukubana asekele isinqumo sokufakela izijeziso zenotho iziphathamandla zalelo lizwe eziphathise ekuqilibezeleni kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho ibandla elibusayo elinqobe khona.
Imvukuzane yevele ihlasela kakhulu abesifazane lanxa ilakho ukubamba labesilisa ukuhlala abantu bezihlola amabele njalo nje ukuba kungabe kukhona abangakuqedisisiyo kuqakathekile ngoba nxa imvukuzane le isitholakele masinya iyaphela. Ubathabile Masuku sethulela ngalolu daba ngokugcweleyo.
Kudala lomkhuhlane wawuvame ukuhlasela abesifazane asebele minyaka edlula engamachumi amahlanu i-50 lapho sebeqedile inzalo, kodwa eminyakeni edluleyo lomkhuhlane usubonakala kubomama abasesebatsha. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bahlale bezihlola ikakhulu nxa kule mbali yokuba omunye emulini eke wabalayo. Bakhuthazwa njalo ukuba abantu bengaze besabela khatshana ukuya esibhedlela lapho benanzelela ukungamanga kuhle emzimbeni wabo ngoba imvukuzane iselapheka nxa itholakale masinya. Udokotela Rogers Shoshore Magigo ukhuluma ngemvukuzane yevele.
Imvukuzane ekhathaza bonke omama labo baba, kodwa sinanzelela ukuthi iyande kakhulu ukuthi ikhathaze omama okwedlula obaba. Usengozini eningi ukuthi ube le breast cancer nxa ukuthi ngekhaya kumbe ngumama kumbe ngugogo uke waba le breast cancer. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ezihlola inyanga lenyanga amabelu ekhangela ukuthi akala yini amabhundu amilayo.
Unkosikazi Sijabulisiwe Ndlovu ongumongikazi uchaza imbangela yemvukuzane yevele.
Okudala imvukuzane yevele lokhu akwaziwa ukuthi kuyini kaningi. Kulezinye nje izinto ezicatshangela ukuthi singabe lazo zisenza ukuthi le imvukuzane yevele ibe khona. Izinto ezinjengalezo ukuthi uyafaka ifoni yeveleni, uyasebenzisa izinto ezinjengamicrowave engingathi zilalokhu ukuthi radioactive waves lakho kungaba lakho ukuthi kudale imvukuzane kumbe abantu abafaka imali ebeleni ama chemicals angena lapho ngaba khona ukudala imvukuzane.
Uqhubekela phambili umongikazi Sijabulisiwe Ndlovu ekhuluma ngendlela zokuyelapha.
Nxa kuyikhubu ukwelatshwa kwalo bayalikhupha lona iqhubu ngokwalo ebeleni ibele lisale, kodwa nxa kuyikuthi imvukuzane etholakele ekuhloleni ukuthi imvukuzane ebulalayo abayithi malignant cancer, lelo vele kumele lisuswe. Ngemva kokususwa kwalelo vele lokususwa kwezinyama eziseduzane bamele baniwe awokuthiwa khona yi-chemotherapy kumbe njalo batshiswe ngomtshina ukwenza ukuthi kufe. Isikhathi esiningi abantu bayethuka bangeza ukuthi sebele cancer ngoba ingabanjwa isimemetheke kakhulu akuselula ukwelapha. Sokuyikulindela nje ukuthi umuntu limnike ukuthundubeza ubuhlungu. Yikho sikhuthaza ukuthi omama obaba kabahlole.
Unkosikazi Phamitsa Ayithaka umhlali wakoBulawayo upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yevele.
Ngagula umkhuhlane we breast cancer in 2017 ngayenza chemotherapy ngesikhathi esifaneleyo. Basebengitshela ukuthi hayi iphathi yangkhona isibohlile, so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo ngayenzwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenzwa i-chemotherapy, hayi ngabona sengisilile. Kwaba right konke okwakhathesi ngiyabe ngihamba nsiyabona udokotela.
Umfumfu yinyanga lapho umhlaba wonke jikelele okhankasela ukuba abantu balimukiswe kumvukuzane yevele. UZulu ulakho ukuthi ayehlolwa kungela mbadalo ezibhedlela ekhangelwa imvukuzane ngenyanga le. Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo esibhedlela kusesemasinya ngoba imvukuzane iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu eveleni, lokhu kugoqela labo baba ngoba labo belakho ukuthi bebanjwe imvukuzane le. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Zimbabwe asebehlala kwele South Africa bemukele ngendlela ezishiyeneyo ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown esibangeni se-level 1 esiqale namhlanje. UBenedict Nhlaphosi uphala oludaba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ukuqala kwehlandla lakuqala lokugcina level 1 lokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu ngenjongo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 sekulethe injabulo ikakhulu kwabeZimbabwe osekulenyanga ezedlula ezesithupha bengayi ekhaya. Kusukela mhla ka-1 Mfumfu, iSouth Africa izavula eminye imingcele kusitsho ukuthi izethekeli sezavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni. Leli lithuba isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Ndlovu athi bebelilinde ngamehlo abomvu.
Okunye njalo sibonga lokuthi amaphoti asevuliwe ukuthi abantu bazakwazi ukuthi noma bangabi 100% kodwa abantu bazancengisa ukuthi bahambe befike emakhaya langabo-December noma impilo isinzima lapha eGoli ukuthi ungakwazi ukuthi ubale uhambe iqhashe ekhaya kube ngcono. Thina abanye amapassport ayi-expire nje e-next year abanye namhlobo manje. Ngabo-December, so ukuthi abantu behambe be-renewa lakho.
Loba kunjalo, akukaziwa ukuthi Zimbabwe ngenye yini yamazwe azavulelwa. Phezu kwalokho, izihambi lezi kuzafuze zibe lencwadi etshengisa ukuthi azilalo igciwane, okuyinto okuzafuze abahambayo bayihlawulele. Esinye isizalwane seZimbabwe, unkosikazi Cynthia Dube uthi vele abadala bese besifa ngendlala emakhaya.
Ikakhulu ekudleni lapha abadala emakhaya bekunzima ukuthi bathunyelwe njani izinga. Kani bekunzima ukuthi zithunyelwe njani ngoba amabhoda bevaliwe. Ukuvulwa kwamabhoda though nje kusese ne-risk yokuthi ayikapheli yona i-COVID-19, kodwa ma abantu bengazinakekela kuhle nje bakwazi ukwenza i-social distancing, bakwazi ukuzisanitiza, ukugeza izandla, bagqoka amamaski, singaqhubeka nje ngempilo.
Labo abasebenza endaweni zokwethekela labo sebeveza elomhlathi njengoba kuvulwa kwemingcele kusitsho ukuthi sebezaqala ukwemukela izethekeli. Yembuthano yezinkonzo leyokuzijabulisa isivunyelwa kodwa abantu bavunyelwa kuphela inani elingxenye yendlu ababe bekuyo. Esifeni kuvunyelwa kuphela abantu abalikhulu kusiya phansi. Labo abathanda amanzi amponjwana batshaya umlozwi njengoba sebevunyelwa ukuphuza kuze kube phakathi kwamabili ebusuku. Umnumzana Dumisani Leya uthi iningi lithokoziswa ukuthi inhlelo zonke zokuziphilisa ezamabhizimusi sezivuliwe.
Into elungileyo ngoba abantu bese bencindezekile kwezomnotho ngokungasebenzi kuzavula la amathuba okuthi abantu babuyele emsebenzini. Kodwa la ma kunjalo kusuke kwenze ukuthi abantu nxa behamba besiyahlangana labanye abantu bahlangane labo sebeyekethisile.
Kodwa ke akusizo zonke inhlelo esezivuliwe. Akula muntu okuzafuza tholakale phandle kusukela phakathi kwamabili ebusuku kuze kuyetshaya ihola lesine ekuseni. Wonke umuntu ophuma phandle kuzafuze agqoke imaski njalo beliqiniso lokuthi utshiya isikhala phakathi kwakhe lalabo ahlangana nabo. UZulu lokhu engavunyelwa ukuyabukela imidlalo, kanti le midlalo ehlanganisa amaqembu eSouth Africa lamanye amazwe ilokhu engakavunyelwa. Kusenjalo ingcitshi kwezempilakahle kwele South Africa zikwesa uZulu ukuthi angakhohlwa ukuthi COVID-19 ayikapheli ngoba kukhangelelwe ukuthi itshaye futhi okwesibili. Mele sibe 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bathi kabasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengela mali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.